Barula skirim sindira love. Skirim beyond seven mwina.
King Chandu.
Now faro furo.
Hey yo, Jordan Givers. Mugama kusini kusati wambugize. Mugira mtown ndi kutraga begging wavayo. Ino zizimu ino dashgevai. Vakuitadza vakutiza kubaya kuchoni. Jodashgevais. Ino chigevais. We kana kuchuta moons. Mari kuwota. Tenga nyama yakashota wese katombi muhomwe. Ndo chigeva. Jodashgevais. Mugama kusini kusati wambugize. Mugira mtown ndi kutraga begging wavayo. Zimu ino dashgevai. Unochigevai. ID soft as woo.
Wandi kumbira bondi apano US. No manda kupasa riti last year. No manda de zvese zviri safe. Mupasika roadrunner kakabva nagoas pa roots. Obva muti chicken in. Achida petrol obva wampasa parafin. Wosheka pa scene. No manda rosva fune ma scene. Apa pa zim. Panoda vhurika kunge ma jeans angu ekumbare. Wana wana bling. Vachida jean. Wo apaka lean. Wana chikrishon wesa mubin. Mbotanga wozi projo onyuza ye fees. Boys rangu. Daima terera nyayangu. Oisa ka change ka sara pa loops kuri mu pocket zvinoda konfafa e risky inonzi wafa wafa sha inonzi wapuswa pusa sha chigame chepa town chatino tamba ma down kana tafunga upina mu round
zvoda chigeva izvi mugama kusini kusati wambugize mugira mu town kutsvaga begging wavayo inonzi zimu inoda chigeva vakuitadza vakutiza kubaya kuchoni zvoda chigeva izvi. Uno chigeva izvi. We kana kuchuta moons. Mari kuwota. Tenga nyama yakashota wese katombi muhomwe. Ndo chigeva. Zvoda chigeva izvi. Mugama kusini kusati wambugize. Mugira mutown ndi kutsvaga begging wavayo. Zimu inoda chigeva. Uno chigeva. ID soft as woo. Rova kasikirika mofat 2kg yemakadzi nogadzira zvangu ziprofit. Uchapfeka ndikutoidawo handinga bhole nearafat. Mezi torova dzekambridge. Bvisa makavha zeiphone ndisa itel. Kana vaden vangu anoziva ndichitori tuckshop ndiri boutique zvese only one. Ndinotogara ndine masini. Ndakakutengesera ndokutsveka futi ndokutsuma ndokufara. Ndiri zitipical regeva. Tapi nobambiya iri mapostori kana chikwama chenganga. Ndotokufa raden. Ndotori chinja kala. Umanji mako nengo chitwarasa location. Rora bepo chinja cinema. Uri teke za ring. Ndicho chinonzi chigeva ichi.
Temtem totokurova daylight robbery pari yoshi. Iwo hauzviona waishi. Wakatongouya wakapaka Range Rover pamusika pangu uchitengesa madomasika. Wanonotenga nedhora maishi. Welcome to Mbare. This is Zimbabwe maishi. Chigeva.